manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumiguru 6 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tienda kutima kwanisa kuwanesu mchurongwa chedu cha nasi. Inindini jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino ezviri mchurongwa chedu cha nasi. Vamiriri vevashandi, vashandirwi pamwe nevebasi rinoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu nemabasa. Vanosangana mukwekwe kumusangano wakanangana nekutarisa kudyidzana kuri pakati pevashandi nehurumende. Masangano anomirira vashandi muAfrica anopeta musangano weInternational Trade Union Confederation kana kuti ITUC Africa wanga uri kuRwanda. Chikwata chenhabvu yenyika cheZimbabwe Warriors chinopinda mukamba manheru ano chichigadzirira mutambo wacho neNamibia mumakundano eAfcon 2025. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vevashandi, vashandirwi pamwe nevamiriri vebazi rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, vakapeta musangano nechishanu vaitarisa kushandidzana kwemapoka aya nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu. Musangano uyu vaiitirwa mukwekwe uye vakapindwawo nemasangano akasiyana-siyana ane chekuita nekugara kwakanaka kwevanhu. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro pemusangano uyu, asi takwanisa kubata munyori wesangano revarairidzi reZimta vaGoodwill Taderera avakapindawo musangano uyu.
Musangano inogara ichiitwa apo neapo kuti tione kuti ndezvipi zvakaitwawo neministry yepublic service labour and social welfare. Ndezvipi zvatinofunga kuti hazvina kunyatsoitwa zvakanaka uye kuti ndezvipi zvatinofunga kuti zvingada kuti zviitwe. Apa ndipo patinenge tichipanana mazano ekuti tionesane kuti tichienda mberi tadzidzei nezvakapfuura, tadzidzei nezvatiri kuita pari zvino uye kuti kwatiri kuenda ndekupi.
Ndivanani vakapinda musangano uyu vataderera?
Une TNF mukati yatinoti Tripartite Negotiating Forum. Mune zvakare veMCOS vanonzi Employers Confederation of Zimbabwe. Mune zvakare mamwe makey stakeholders akaita seana UNICEF, ana World Food Program. Remember musangano uyu ndewe Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare. Saka the social welfare aspect yachona ndo inopinda kama mwe masangano akazvimiririra anenge achibatsira.
Zvizvikuru zvakanyanya kutaurwa nezvazvo pamusangano uyu.
Zvinhu zvakanyanya kunangana ne social welfare kana kuti pundutso yavanhu vose munyika kubva kuvana kunyange nevakuru. Saka pamusangano uyu anengati uri kunyanya kutaura zvemari dzedu isusu sevarairidzi. Musangano uri kutaura zvakawanda zvatingati pachirungu zviri broad zvinoda kungoburitsa chete pachena kuti ndekupi kwatiri kubva ndekupi kwatiri kuenda iye zvino iri pano. Saka madepartments ose eministry anosanganisira elabor anenge achitaurawo kuti ndezvipi zvatiri kuita zvakanangana nevashandi. Saka ndingati ndiro donzo hombe rangariri remusangano uyo.
Tono kuti musangano uyu uri kuuya panguva iyo varairidzi muri kubva mukucherechedza zuva revarairidzi pasi rose reWorld Teachers Day. Zvii zvamungataurawo pamashoko ehurumende yekuti ichawedzera mihuro yevashandi vayo?
Hatina zvizhinji zvokupemberera isu nekuti hurumende haina kugona kutipa mari iyo yataitarisira kubva patakatanga kutaura navo kubva gore richitanga. Isusu takavapa yatinoti position paper yekuti izvo tinoda 840 US. Ende tinoramba tichipatsindira ipapo tichipatsokodzera. Asi yatinotofanira kunge tichipiwa imari inotodarika 1000. But nekuti takambovapa position paper yekuti 840 tikungoti aiwa chimbotanga imasvitsaka ipapo kuitira kuti izo tigozoona zvekutaura zve tichiinda mberi. Tinoonangana zvakare nenyaya yekuti izo muna October 2018 taive takati isusu takambosvika pa 540. Madii kumbosvika zvakare ipapo tichitauriranaka muchitutsira mbijana mbijana.
Avanga vari munyori wesangano revarairidzi rezimuta vaGoodwill Taderera vari parunare kukwekwe neStudio 7. Vamiriri vemasangano evashandi muAfrica vakanga vachisangana kuKigali, guta guru reRwanda, kumusangano weAfrica Regional Organization of International Trade Union Confederation kana kuti ITUC Africa, uyo wakapera nechishanu. Musangano uyu unonzi wakanga wakanangana nekuona mashandiro emasangano evashandi muAfrica uye nekuti nhaurirano dzemihoro pakati pevashandi dzehurumende pamwe nevashandirwe dziri kufamba sei. Zimbabwe yanga yakamirirwa kumusangano uyu neZCTU ichimirirwa newakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri vakuda kwashe munengiwa. Ngatinzwe hurukuru yataita navamunengiwa vari kuRwanda.
Musangano watiri kupinda wakakokwa nesangano rinonzi Africa Regional Organization of International Trade Union Federation kana kuti ITUC Africa. Musangano uri kutarisa nezve trade union organizing ne collective bargaining zvinova kusimbiswa kwemisangano yevashandi uye kunhaurirano dziri pakati pevashandi nevashandirwi uye pamusoro pakati pemasangano evashandi nedzihurumende dziri muAfrica.
Musangano uyu unobatsira nenzira dzipi vashandi vemuZimbabwe vamunengiwa?
Musangano uyu zvikuru zvaunobatsira nazvo ndezvekuti tinochita kunonzi kushare my experiences, kunzwawo zvakapindana nevamwe nezviri kupindana nevamwe munyika dziri muno muAfrica medu, uye kuti dzimwe hondo dzitakatarisana nadzo ivo vakambosangana nadzo vakadzikunda sei kana kuti vakadzirwa sei kana kuti vari kudzirwa sei. So ndo zvakakoshera musangano iwoyo, uye uri kutarisa nzira tsva dzekufambisa nyaya dzevashandi nekupanana mazano nekuona kuti tingaita sei kuti tirwisane nehumbimbindoga hwevashandirwi vatinoshandira vanga vahurumende kana kuti vashandirwi vakazvimirira.
Musangano uri kuuyawo panguva iyo vashandi vakawanda muZimbabwe vari kuchema nenyaya dzemihoro. Munoona here zvinosungwa kumisangano iyi zvichizobatsirawo mukusimudzirwa kwemihoro yavo?
Musangano yakadai mukoma jonga ine yatinoti persuasive value inoita kuti tionesane iwo sevashandi vemuAfrica tive necollective position panyaya dzemapdo backed salary or mapdo linked salaries. But sezvamunoziva kuti nhamo dzedu hadzina kufanana, chatingangoita chete ndechekuti tinoita macommon positions on issues of common interest dzekuti tobata sei nyaya dze informal sector, tobata sei nyaya dzevashandi vari yatinoti precarious work, tobata sei nyaya dzevashandi vari kuhora mari iri pasi pepdl. So izvozvo zvinoita kuti vakuru vedu pavanoenda vachinotaura palevel yana au palevel yesadac vari under the auspices of satuk, tinenge tichitaura with one voice because maissues anobata vashandi anenge ari well ventilated. Ndo pamunozoona panozobuda SADAG protocol on workers and informal rights, ndo panozobuda maprotocols akasiyana-siyana anobata in the world of work.
Idzo dzihurumende dzemuAfrica zvii zvadziri kuitawo kutsigirawo vashandi pamwe nemasangano anomirira vashandi?
Hurumende dzemuAfrica maonero edu isu ndekuti dzinofanira kukoshesa vagari vemuAfrica pakutanga, kukoshesa macitizens iyo vagari vemuAfrica nekuti ndivo vanoita kuti hurumende dzivepo. It's unfortunate kana tichiona hurumende dzichipesuwa atinoti ma neoliberal policies, kana dzipesuwa mapolisi anenge achinyanyisa rerekera divi remainvestor vazhinji vacho vasitombori zvizvarwa zvemunyika idzodzo. Ahead of vanhu vanosweta day in day out kuti nyika iende mberi, nekuti hatinoti mainvestor mazhinji acho especially muAfrica vari muextractive sector, kuti kana vapedza kutora zvavanga vachitora vanobva vatovhara vobva vaenda. Tine mienzaniso yana Kamative Tin Mine. Mainvestor anga achitora tini iya pavakangoona zvisingachavaitiri vakabva vatoenda. Vana vanga vachishanda nevanga vachiita sei vosara vatova varombo kudarika matangiro avakaita. Saka hurumende dzemuAfrica dzinofanira kutora deliberate position yekuempower vanhu vadzo. So izvozvo izvo ndo zvatinenge tichigadzira kuti kana tichizonoengaja nehurumende idzi tisvike patinoonerana kuti focus yedu first and foremost inofanira kunge iri yezvizvarwa zvemunyika. Tisatanyanya kutarisa kuti vanoda kupfuma kuwedzera zvakanyanya ndivo vatingaisa kumberi, nekuti zvinofanira kuzikanwa kuti vanhu vanoshanda vanoshandira kuraramisa mhuri, asi vazhinji vanoita zvemabhizimusi vari kuda kutowedzera pane zvavanazvo kuti vaite fuma zhinji yakapfuuridza. Isu hatisi kuti zvakaipa, asi ngazvisaitwa zvichisiya pasi avo vanogadzira pfuma yacho neziya ravo.
Avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru wezctu vakuda kwashe munengiwa vachitaura nestudio 7 vari parunare kuRwanda. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTavoka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Tavoka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navatakudzwa ngadziwore avo vanomirira vechidiki vemuHarare muparamende. Vangadziwore vanga vari muno muAmerica, ngatinzwei vachitsanangura.
Chekutanga chandunza muno muAmerica musangano watinotiwo weUnited Nations unoungana nyika dzepasi rose kuti dzitaure nyaya dziri kunetsa nemikana dziriwo munyika. Saka kuuya kwangu ndauya ndakamirira vechidiki ndichida kunge ndichivamirirawo ndichiisa izwi kuti pane zvese zvichaitika vange varipo, pane zvese zvichange zvichirongwa vange vachirongawo vachirongerwawo varipo. Ndauya zvekare nekuti pane iyo yatinoti muchirungu fellowship yandakapiwa neMcCain Institute ine vanhu makumi maviri munyika dzese dzepasi rino. Ndakange ndiripo ndakamirirawo Africa, ndakamirirawo nyika yangu Zimbabwe, kunge tiripo nevamwe ava tichitaura zvinhu zvine chekuita nematongerwo enyika nematongerwo nemutemo zvine chekuita nekodzero dzevanhu. Saka ndiripo nevanhu ava kuti tinge tichidzidza nezvekutungamirira kuti zvoitwa sei kuti tinge tiri vanhu vanotungamirira vanhu vanenge vari muvanhu.
Tanzwa kuti makapinda musangano weSummit of the Future, ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakadzidza kumusangano uyu?
Zvandakawana kumusangano weSummit of the Future weUnited Nations, chekutanga ndingangoti ino ndiyo nguva yekuti vechidiki tinge tichigadzira ramangwana redu. Zvekuudzwa kuti tiri vatungamiriri vamangwana zvakapera kudhara. Ino yatova nguva yekuti tinge tichibatikana nenhaurwa nenyaya dziri kuitika pasi rose. Munozviziva kune nyaya dzine chekuita neclimate change, munozviziva kune nyaya dzekuita netechnological transformation, munozviziva kune nyaya dzekuita nezvemari, upfumi hwenyika pasi rose yavanoti iyo global finance system. Saka tinofanira kunge tiri vechidiki vanofanira kunge vari pakati pezvese izvi zviri kuitika, tichiisawo izwi redu mune zviri kuitika izvi, nekuti ndisu tichange tiripo. Munozviziva nyika dzedu dzinotora zvikwereti, asi vachabatira zvikwereti zvevana vedu kana kuti ndisu. Saka tinofanira kunge tiripo pamberi tichiona kuti zvafambiswa sei kuti zvikwereti izvi zvadzoserwa, uye zvadzoserwa mune kuti hazvizonge zvichitiparira kana kuti vana vachange vachizvarwa. Saka zvese izvi zvandiratidza kuti sewe shidiki, sewe shidiki, tinofana kunge tiri pakati peje matongerwe enyika, tinofana kunge tiri pakati peje upfumi wenyika, tinofana kunge tiri pakati pekuona kuti kugarisana kwedu kunge kuri kwakajeka nedzimwe nyika uye sesu sevana veZimbabwe.
Panyaya yamataura yekuti inzwire vechidiki rinofanira kunzvika uyezve vechidiki vanofanira kutora zvigaro zveutungamiriri, tiri kuona kusungwa kwevamwe kuchisiya vamwewo vachifunga kuti kupinda munyaya dzezvematongero enyika ichino chinokanganisa remangwana. Munozviona sei izvi?
Hongu, hurumende yedu ihurumende inoda kuona tichishushikana, tichinhonga svosve nemuromo. Ihurumende inoda kuona tichibuda dikita tirimo mune zvematongerwo enyika. Asika hakuna zvakanaka zvinouya pasina kushingirira. Tinofanira kunge tiri vechidiki vanoratidza simba mune zvese zvinoitika izvi. Vangange vachisunga, vakange vachirova, vakange vachiita zvese neizvo zvavanoita, asi isusu sevanhu vanoda kuti inzwi ravo rinzwike, sevanhu vanoda kuti tinge takapombonoka munyika yedu yatakazvarwa, nyika yedu yakarwirwa nemagamba edu, tinofanira kunge tichitorwawo sevechidiki. Saka tifanira kunge tichizorora, tinofanira kunge tichimuka pese panenge pane zviri kuitwa, tonge tiripo. Kana vakativharira mukana, tonge tiripo tichisa simba redu rese, nekuti hapana chatiri kuita chinopokana nemitemo yenyika nebumbiro remutemo. Zvese zvatinenge tichiita ndezvekuti tingewo tiripo. Ndozvavakaita vari vadiki vamunoona vachishandisa simba ravo kutivharira mukana.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navatakudzwa ngadziore vanomirira vechidiki vemuHarare muparamende. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Notenda Taboka. Iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri muchirongwa chesvondo rega rega chechitendero. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi takumbira mufundisi Silvanos Mukoriro kuti vadzoke zvakare vatishumaire vatipe shoko ranhasi. Mufundisi, sanganai nevateereri mutipe zvamakatigadzirira nhasi.
Kwazwai, kwazwai vateereri veStudio 7, kwazwai baba Zininga. Tinofara nomukana wokushumira nawatawana. Regai tiverenge shoko raMwari kubva kuna Matiyo chapter 5 verse 8. Inoti vakaropafadzwa vakachena pamoyo nekuti vachaona Mwari. Hama dzangu, Mwari haarigwe, Mwari haatsotswi, Mwari haana vanoheka vanoti ndichaheka kuona Mwari. Pane nzira 1 yekuti kana uchida kuona Mwari unofana kuchena pamoyo. Zvanzi neshoko raMwari kuna Mapesari 24, zvanzi ndiani achakwira pagomo dzvene raJehovha? Inodaro inoti ndeavo vakageza moyo yavo. Moyo yakachena ndo inoona Mwari. Vazvipira kuti Jesu ageze moyo yavo ndo vane mukana wekuona Mwari. Kana moyo wako usina kumira zvakanaka, usina kuchena, kana ukaona mamiracles, nditaure newe, hasi Mwari. Mwari anoonekwa navane moyo yakachena. Ndinozochirama kudai vazhinji vari kuita zvamamiracles akawanda akasiyana siyana, vamwe vachimaona. Kana uchiona zvinhu zvaunoona uchiti ndiMwari azviita, mwoyo wako usina kuchena. Ichocho hachisi chokwadi, nokuti Bhaibheri yati vakaropafadzwa vakachena pamoyo nokuti vachaona Mwari. Kunyange David pakunyora kwake Mapesari 51 ane shungu, anoti Mwari natsai mwoyo wangu, ugezei nehisopi, ndishambidzei mwoyo wangu uve wakachena nekuti aida kuona Mwari. Kana uchida kuona Mwari, mwoyo wako unofana kuva wakachena. Mwari unotsvaka mhando yavanhu vanoda kuzvipa kuna Mwari kuti Mwari avageze neropa rake rakaerera pamuchinjikwa. Kana vachinge vagezwa neropa vokwanisa kuona Mwari nekuti vakaropafadzwa vane moyo wakachena.
kuchena moyo unocheneswa neropa ra Jesu bedzi. Jesu ndiane ropa rakaira pamuchinjikwa rinokwanisa kugeza vanhu kana vachinge vatenda kwaari. Kana wagezwa neropa ra Jesu wava kukwanisa kuona Mwari. Ndosaka Bhaibheri richiti kana uchinge watenda kuna Kristu iye nzira yezvokwadi inokusvitsa kuna Baba, inokuendesa kuna Baba. Kristu ndiyo nzira inoendesa vanhu kuna Baba. Ndoda kutaura nemi hama dzangu, Mwari unotsvaka vanhu vanoda kuzvipa kwaari kuti iye agovageza. Kana achinge avageza avo vanenge vatenda kubasa rakaitwa pamuchinjikwa ropa rakaerera, Mwari unovageza. Kana achinge avageza zveshuwa shuwa vava nemukana wakakura wekuona Mwari. Isu tinoda kuona Mwari, fana kuona Mwari vachizviratidza, Mwari achionekwa achibata. Kuti uone Mwari zvinotora mwoyo wakachena. Gadzirisa ukama wako na Mwari, mwoyo wako uve wakachena kuti ugokwanisa kuona Mwari. Nokuti vane mwoyo yakachena ndivo vanoona Mwari. Manirano ndoda kutaura nemudikani, zvakakunakira kuti uite sarudzo yokumeka shuwa kuti mwoyo wako wakachena, ukama wako na Mwari wakanaka. Iwe na Mwari muri kufambidzana zvakanaka, muri kuyanana zvakanaka, mune ukama wakanaka. Kana wadaro mwoyo wako unenge wakachena. Ende kana mwoyo wako wakachena, uchaona Mwari pazvishozvo mwoyo wako. Uchaona Mwari pane zvinhu zvauri kunamatira. Uchaona Mwari pane zvinhu zvauri kutsvaga. Uchaona Mwari vachizviratidza muupenyu hwako. Nokuti vakaropafadzwa vane mwoyo yakachena vachaona Mwari. Manheru anoda kuwana mukana wekunamata. Mwari ndinokutendai, ndinokutendai nehama zhinji dzakateerera pachirongwa chino. Ndinonyengeterera Mwari wangu. Vamwe vafanana naAdhamu akasviba akarega kuona Mwari. Vati Mwari makanatsa Adhamu kuti akuonei ayanani nei. Tinonamata nhasi uno nokuda kweropa rapamuchinjikwa rinokwanisa kugeza vanhu, rinoshamba zvivi zvavanhu. Imi munotidedza kunyange takasviba kuti kana tava kwamuri mugotinatsa. Mwari wee, tinatsei tikuonei, tiyanani nei. Fambei nemi Mwari. Tinotsvaka kugezwa manirano neropa raJesu kuti tiyanane nemi Mwari. Tigokuonai muchizviratidza panyaya dzedu. Tigokuonai muchizviratidza kumhuri kwedu. Tigokuonai muchizviratidza mamarriages edu. Amen.
Aiwa tinokutendai mufundisi nenguva yamatipa. Vateereri nemiwo ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chechitendero. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichikupai zvakare chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Lake Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chenyika cheZimbabwe Warriors chapinda mukamba manheru anhasi kuti chigadzirire mutambo wacho neNamibia mumakundano eAfcon 2025. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi vezvikwata zvemuno vari kusimuka manheru ano vapedza mitambo yavo yeCastle Lager Premier Soccer League vakananga kuSouth Africa, uko vari kunosangana nevari kubva mhiri kwemakungwa. Vatambi ava vanosanganisira Kama Billiard weYada, Emmanuel Jalai weDynamos, Walter Msona weSimba Bora na God Knows Murwira weCapes United. Avo vaive pamitambo ichangobva kupera neKenya neCameroon, iyo yakaita mangange 0-0. Mutauriri weZifa vaMike Madoda vanoti vatambi vari kubva mhiri kwemakungwa vari kutarisirwa kuve vave muSouth Africa mangwana, kunze kwaTino Kadewere weNantes, Masha Omunetsi weRheims kuFrance na Teenage Yadebe weCincinnati kuOhio kuUSA, avo vane mitambo manheru ano kunyika dzavari. Marvelous Nakamba weLuton, Terence Jugamanja weSupersport na Brandon Galloway wePlymouth, avo vaive vasipo pamitambo neKenya neCameroon nezvikonzero zvakasiyana-siyana vari kutarisirwa kuve vave mukamba mangwana. Vatambi ava vari kubatanawo nevamwe vatambi vagara muchikwata ichi kwenguva refu, vakaita saJordan Zemura weUdinese kuItaly, Endirino Mota we Cardiff City ku England, Prince Dube we Young Africans ku Tanzania, Gerald Takwara we Al Mina ku Iraq na Munashe Garanganga we FC Copenhagen ku Denmark. Tawanda Masanise we Motherwell ku Scotland, Tawanda Chirewa we Derby County ku England, na Washington Arubi we Marumo Gallants mu South Africa vari kutarisirwa kubatana nevamwe zvekare. Namibia neZimbabwe dziri kusangana pamitambo miviri yakateverana musi wa 11 na 15 Gumiguru mu South Africa makare. Kari kare veruzhinji ingadai vave kutoti Zimbabwe yakatokunda mutambo usati watambwa, asi aimboridza pembe muPremier Soccer League vase Amanda Wana vanoti kare haagare ari kare.
Bhora raitambwa kare nerako mazuva ano zvatisiyanei, but zvisinei nokuchinja kwaita bhora yezvinezvi. Zvaiitika kare hazvichaitika yezvino.
Zimbabwe iri pachinzvimbo chechitatu nemapoints maviri kubva mumitambo muviri mugungano rezvikwata zvina regroup J iri. Namibia ndiyo iri pasi pasi isina kana point imwe chete kubva mumitambo miviri. Cameroon neKenya ndidzo dziri kutungamira nemapoints mana mushure mekurova Namibia nekuita mangange neZimbabwe. Zimbabwe inofarira kurova Namibia mumitambo miviri iyi kuti irambe ine mukana wekuenda kumafinari eAFCON. Asi George Mudiwa uyo aimbobatira Capes United anoti izvi hazvisi kuzove nyore.
We have to win, but it's a tough match, very tough. A small team in Namibia, it's only team Jaja, you see.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Admai Mwemeke anoti Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe pamitambo iyi.
Zimbabwe haifanira kudherera maBrave Warriors, vanofanira kutotamba sevari kutamba neCameroon kana Nigeria chaiyo.
Asi mutsigiri wemaWarriors ane mukurumbira vaChris Romario Msekiwa vanoti vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichakunda mumitambo yakakosha iyi. Vamusekiwa vanoti vatsigiri veZimbabwe Warriors vanofarira kuita chipatapata kuenda unandare kunotsigira chikwata chavo kuti chikunde.
Watsigiri wese weZimbabwe anogara muSouth Africa, tinodada nemi nekuti panotamba Zimbabwe munouya nehuwandu wenyu wakanyanya. Tiri kuti wese weZimbabwe even ari kunana Cape Town huyai titevere mhere, tinoda kuti tibuye nemapoints akakwana.
Vakapedza neNamibia chikwata chaMichael Nees ichi chiri kusangana neKenya musi wa 11 mbudzi chichizopedzisa mitambo yacho neCameroon musi wa 19 mbudzi. Zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro mugungano iri ndizvo zvichaenda kumafinari ayo achaitirwa kuMorocco gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vashandi, vashandirwi pamwe nevamiriri vebazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu pamwe nemabasa vanga vachisangana mukwekwe kumusangano wekuona kudyidzana kuri pakati pevashandi nehurumende. Masangano anomirira vashandi muAfrica anopeta musangano weInternational Trade Union Confederation kana kuti ITUC Africa wanga uchiitirwa muRwanda. Chikwata chenhabvu yenyika cheZimbabwe Warriors chinopinda mukamba manheru ano kuti chigadzirire mutambo wacho neNamibia mumakundano eAFCON 2025. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.vuenews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 6 kuMfumfu 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu wakobulawayo uthi uzizwa engasaphephanga kulandela isehlakalo sezigebengu ezibambe inkunzi ebhanga zihlomile zantshontsha imali ephezu kwe-$4 million. Izakhamizi zika Ward 2 eGwanda North ziyathokoza ngoba seziqedisa ukwakha idamu eselile minyaka engamachumi amahlanu lisehlula. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. UZulu wakobulawayo uthi akasazizwa ephephile kulandela ukubanjwa inkunzi kwemota ethwala imali eyayisanda kuthatha izigidi ezedlula ezine $4 million ebhanga le-Ecobank ngeviki edluleyo. Izigebengu ezenza lokhu zazihlome ngemibhobho yohlobo lwama-AK-47 kanye labo volovolo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyethusa ikakhulu uma abantu selibona kunama-private citizens alembhobho emkhulu kanjeyana abalesibindi sokuthi bethathe imali ligwaze umhlaba. Kodwa kakwethusi kangako, abantu bangadubeka amaNdebele athi singalamba sidlutshani. So okucacileyo okungamangalisiyo ukuthi abantu badubeka and abantu bengadubeka ngendlela abantu beZimbabwe badubeka ngayo, they resort to crime. So abantu bonke sebedinga indlela zokuthi beziphilise ngoba kulamsebenzi labaphetheyo akutshengisi ukuthi kwelinye ilanga bake becabangela abantu ukuthi abantu bangaphila njani. So mbona ngazathi kunengi okufuze sikukhangelele lezi ndlini ungakhangela ama robberies aya esanda. Kodwa okwethusayo ukuthi laba abaphetheyo benza ngani yonke nje into inormal, akula mzamo yokuthi singenza njani ukuthi sitshintshe inhlala impilo zabantu bebe lenhlala kahle. So kusazoqhubeka ububi obuningi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu. Izakhamizi zika Ward 2 eGwanda North ziphakathi kokuzigebhela idamu ngezandla ukuze zilwisane lodubo lokusilela kwamanzi oludlondlobaliswe ikoma komkhathi lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Sekuneminyaka engamachumi amahlanu 50 years kusungulwe imizamo yokwakha idamu ledomboritsitsa kodwa lisehlula kuphela ngenxa yengxaki ezijiyeneyo. Kepha lonyaka izakhamizi zithi zile themba lokuthi lizaphutsha leli damu ngoba zisebenza gadalala njalo zaziphakathi kokwakha umbundu wokubamba amanzi. Okwamanje izakhamizi zetatata zihamba umango omude zisekukha amanzi ngezinqola lokunathisa izifuyo zazo edamu lesilikwe. Umnumzana Ananas Nyathi ohlala etatata uthi lingaphela leli damu lizabanceda kakhulu kanye lezifuyo zabo ikakhulu ngesikhathi sendlala esifana lalesi sesikhona lonyaka esesibulele inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4,000 emathebeleni South.
Idamu leli ukuqalisa kwalo sibili mina ngibona ngubangusibantwana bona ngaphambana sibili 1974 khathe sidamu sileqinisa ukuthi liyaphuma. Idamu leli lizasinceda sizafaka izivande zembhida and lezifuyo seziphilile. Kade ezingikhuluma sokathesi ungabhuda edamu lena sokuphungunuka amadonki ayangena afela phakathi athini kodwa nga useduze lapha uyayibona leli damu leli siyabonga sibili selikhiphe impilo yabantu abaningi engozini.
Amazwi kanyati agcizelelwe ngumgcini sihlalo ekomiti ebona ngokwakhiwa kwedamu ledomboritsitsa umnumzana Philani Gwebu.
Kathesi sikha amanzi esihamba sisiyawathatha ungaba ngumango phose ongaba yi-4 kilometers lapho sithatha khona amanzi okunani. So ikuzwa kwaba lo mbono lokuthi senze idamu sizuze ukusizakala ngodubo lwamanzi. Ekunatheni thina abantu ezifuyweni lokuthi senze izingadi abantu baziphilise ngoba izulu lakathesi kalisani ngendlela efana nayo. Uhlupho olukhona lapha yikuthi asila nje esingathi ngokwethu esithembele khona siyancediswa lapha lalapha.
Izakhamizi zithi zincediswa zinhlanganiso ezizimeleyo ukwakha leli damu kodwa zikhala ngokuthi zisebenza zilambile. Nangumangoye ulaleziko emzini emnengi. Unkosikazi Zolibanzi Mpofu ngukhansila kaward 2 eGwanda North.
Sibe lenhlanhla ke ngokuthola inhlanganiso ye-CRS yesincedisileyo kakhulu ngemathiriyeli. Badala basebenza khonapha i-community yesebenzayo kodwa kabala kudla bakudlayo besebenza khonapha basebenza sibili belambile kakhulu. Esilesifisa ukuthi nxa singathola ukuncediseka ngokudla bathi besebenza besidla abadala ngoba sikhangele ukuthi i-community yaphatheka yesebenzayo khonapha obhilida basukumile emakhaya bayakha kodwa kabala nzuzo engathi bayithola ngathi umbe ngathi liholo umbe allowance basebenza ngokuzimisela kwabo nje.
Inhlanganiso yemelika ecubungula isimo sendlala emhlabeni jikelele FMI Early Warning System Network FuseNet yethule umbiko kuliviki sithi amadamu amaningi asechile eZimbabwe ngenxa yokoma kwemkhathi kanye nezigotsho eziningi lazo azisela manzi. Ithi lokhu sokubangela ukuthi isimo sendlala sibe sibi ngamandla elizweni. Esigabeni seGungwe eGwanda South izakhamizi zijabulile kulandela ukusungulwa kohlelo lokulungisa idamu lazo eladilika ngomnyaka ka-2016 ngemva kokuchitheka kwezulu elikhulu eladala umonakalo endaweni ezijiyeneyo. Lo msebenzi uqhutshwa yinkampani ye-JR Goddard Contracting yona eqhatshwe ngabe Gwanda Community Share Ownership Trust. Usobhuku weGungwe umnumzana Thuso wadenga uthi ukulungiswa kwaleli damu sekulethe ithemba kuzakhamizi esazile minyaka zibhekane lodubo lwamanzi.
Idamu kona kweGungwe kukhanya liyalungisa sikwathembisa okutsho ukuthi ngesikhathi esizayo sibona ngane hayi amanzi zizakuba lawo. Okwakathesi siphila ngeborane yiko lapho wasihlanganela khona abantu ukuthi amazanate ngezifiyo zethu khonapho.
Isiphathamandla se-JR Goddard Construction umnumzana Francis Ngwenya uthi umbundo waleli damu uza kwengezwa ukuze ubambe amanzi amaningi.
Esithembisa ukuthi izulu lalonyaka amanzi akhona sizawabamba. Umnyaka lo usiyaphela babe sebelamanzi abantu beGungwe. Okunye njengakwengeza ukuthi leli damu leGungwe silengezile ubukhulu balo kokade liko khona okutshengisa ukuthi amanzi ebele wabamba ekuqaleni lingakadabuli asaza kwengezwa kathesi ukuya phezulu nge-1 meter okutshengisa ukuthi la manzi azabe lapha sezangezelwa asezaba maningi kulokhu akade yikho khona.
Lanxa kulokukhanya edamu leGungwe kubuvilibane edamu lethula iManyange lapho umsebenzi wokwakhaleli damu osumisiwe njalo ngenxa yokusilela kwemali. Leli lidamu elikhulu mpela elikhangelelwe ukusiza abantu abaningi ngoba lizabamba amanzi aphezu kwesilinganiso sama-cubic meters ayizigidi ezingamathumi amathathu 33 million cubic meters. Kodwa ukhansila kawa 13 eGwanda South umnumzana Miklas Ndlovu ude okudanisayo ukuthi akulalutho olwenziwayo ekwakheni leli damu okwamanje.
Leliyani damu sithe sibona kuqaliswa sathi nangu umesiya sefikile lapho izabonakala sesiphila kahle. Hatshi eqinisweni elihle akulalutho akulalutho sibili nezisebenzi sezizaqunywa ezinye bezisele mbijane kuvela akulalutho sibili emanyange komile.
Amadamu amaningi esabelweni seMatabeleland South ngasabamba amanzi ngoba esegqibelekile okubangela ukuthi atshe masinya ikakhulu nxa kungela zulu njengalonyaka. Inkomo ziyafa ngokubanjelwa edakeni emadamu amaningi sikhuluma nje njalo uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka kulakho ukufa inkomo ezedlula ezigidi ezimbili 2.3 million ngenxa yokuthilela kwamanzi lokudla. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda Ngu Albert Ngube.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla sisePlumtree esigabeni sakwaMadlambuzi. Sixoxa loJohnson Ndebele, umkhandi wensimbi ophila ngokwenza izinqola lokunye okuthiyeneyo.
Salibonani balaleli uStudio 7. Umsebenzi engiwenzayo ngiyalenisenza izinqola lama window frame. Ukuthi kumadlambuzi laphana ngiyatholakala Madlambuzi Center kumbe eMkhomeni Business Center ngiyatholakala.
Ukuze wakhe inqola usuka phansi uze uyephutsha ungathi usebenzisa malini, njalo nxa usuyithengisa uyithengisa ngemalini?
Imali engiyisebenzisayo imali engange 400 US dollar. Njengamase ngithengisa ngemali engange 550 US dollar.
Yiziphi ingxaki ohlangana lazo?
Ingxaki ehlangana lazo kubhizinisi yokusilela kwepetroli, kusilela kwepetroli. And then ngiyabe ngilesifiso sokuthi ngabe abanye abasakhulayo njengami babe nesifiso sokuthi umsebenzi lo engiwenzayo bengabakwazi ngibafundisa into enjengemitshina yesilelayo. Ngoba ngiyabe nesifiso sokuthi ukhule kube industry enkulu.
Wawufundela ngapha umsebenzi?
Indaba yomsebenzi yokuthi ube uzubekwazi uzuvuthe sibili abantu bakuncoma ukuthi hayi uzakuyenza ngendlela eyiyo. Inke ngiqale lapho ukuthi from ngisesephansi ngakakwanisa ukuthi ngayenza umsebenzi wezandla, but ngilesifiso sasesikolo ngangu-form 2 ngangifunda i-woodwork. Ngabonisa uthando kuteacher uMr Msemwa owayengifundisa uwoodwork. Wayelokhu engifundisa izinto ze-woodwork, lokhu engifundisa lokho ngaze ngayokuma kumfumfu esifundweni zami. Nganilesifiso sokuthi ngiye kukhosi ngezandla zabazali zasuka zabamfishane. Angisaphumelelanga, but lokho ngilwisa ngizama ukuthi ngibe lolwazi omsebenzi ezandla. Ngabonake ukuthi iwoodwork akulula ukuthi umsebenzi onjenganalo uthole. Ngase ngicabanga ukuthi ngayenza iwelding or ibuilding, ngabe sengibona ukuthi ayi welding isenhlizweni yami ngicabanga ukuqala. Ngabe lokho ngizama ngabuyela futhi kuMr Msemwa ngisiyabuza ukuthi le nsimbi ikhathwa njani, kuthiwa yini ma uyimesha uyimesha njani. Ngabe lokho ngifunda ngithola ulwazi kancane kancane, ngingena ku-YouTube lokho ngizama ukuthi ngibe le experience. Ngasuka lapho ngathenga insimbi zakudala lezimbheda lezi zazikhona ebantwini. Ngaqala-ke sengenza amaseko ngithengisa, abantu bencoba lo bencoma lo msebenzi. Hayi, ngabona ukuthi hayi akulanswaka kula bantu abasolayo. Ngabe lokho ngikhula kanjalo mbona lezi moto sezibuya kimi ngisekhaya kumadlambuzi kwapha. Bachisela abantu bekuye bekunge bethi hayi imisebenzi uyawuyenza. Lokho ngidinga experience. Ngibiza la abanye abantu abakwazi ukuchisela ngithi ngayenza into, ngibabize ngithi hayi mafowethu ngicela ke limbonise lapha ukuthi ungabe kurongo ngapi. Hayi bethi hayi kuhle. Lokho ngiqhubeka kanjalo. Lamanje ngingacabanga ukwenza ulutho kumbe ukudesigner something. Ngiyangena ku-YouTube ngisethe mboni lokho ngithole i-experience kwaphana. Yindlela yami yokufunda umsebenzi. Ikhosi ukuze ngibe wazi lo msebenzi ngalesifiso, but ngenxa yokuthi izandla zabazali zifitshane ngayihluleka, but manje sengile experience yakhona lo.
Abasakhulayo njengawe ungathanda ukuthini kubo? Ngoba siyabona abaningi batshona bebhoda ngezitolo benatha utshwala njalo besebenzisa izidakamizwa.
kwabasakhulayo njengami ababelesifiso sokuthi bengabe lemizamo yemisebenzi ezandla, kodwa beloko benjani besasendimeni le ndima yentshengo, kuyabanzima ukuthi kube le mpumelelo, ngoba lokhu ingcosana okubili okuthathu uyabukutholile uyabucabanga intshengo. So kuyaphambanisa izimiso zakho kumbe izifiso zakho. So ontshengo labo awalunganga.
Abangathanda ukuxhumana lawe mhlawumbe befuna ukuthenga inqola lokunye okulungisayo, bakuthola njani?
Abathanda ukuthi bengisapote bathenge izinto engizilungisayo kumbe engizenzayo. Njengoba besithi umntwana ngokhuliswa ngumakhelwane, bengangithola kunombolo lezi 0711385122. Ngiyosibiza futhi 0711385122.
UJohnson Ndebele ngosakhulayo ohlala ePlumtree esigabeni sakomadlambuzi, ophila ngokukhiqiza izinqola lokunye okuthiyeneyo.
The Voice of America.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namuhla silomnumzana Busani Spanda.
Senana masiko
senzi bomandla
lo baba mkhulu
namasiko
babelo bola
usenzi bomandla.
Ngibingelele baba unkomo labalalele. Engiliphathele khona namhlanje nangu kubalulekile nje. Sizothanda ukubheka ukuthi yini isiko. Sikhuluma ngani masikhuluma ngesiko? Abanye bathi isiko into yamadlozi, into yezinyanga, into yezangoma. Athi uma ukhuluma ngesiko athi umzali, mntanami mina kangisangeni lapho nsindisiwa, ngifuna into zamadlozi la kwami. Isiko libuya kumdali. Yini isiko? Isiko isisombululo oyi-answer, isicazululo senkinga yesizwe isizwe esibhekane nayo. Impendulo kube kuthiwa yisiko uma ibuya kumdali, into eyenziwa continuously. For example, athi kudala mandulo bekuthi uma isizwe silenkinga, imvula kayinethi, isizwe siyempini, siyahlaselwa, inkomo ziyafa nje kule mkhuhlane esingayazi, kuyagulwa nje, kukhona nje into engahambi kahle. Bebehlangana besiye inkosini yabo. Inkosi yabo ibiyibheka le nkinga, isuke lapho nayo idlulisa inkinga kwimboni. Yini imboni? Imboni ngumuntu oyimediator between izwe lenyama lezwe lomoya, ophathiswe isibani sezwe, okhanyisile isizwe, ombathwe izidalwa zezwe lesithunywa esikhulu, ideyithi exhumene lomdali. So lowo muntu bebethi mabe inkosi idlulisela kuye, yena abe sesiyakhala kumdali through isithunywa esikhulu. Uma esiyakhala kumdali through isithunywa esikhulu, mala mpendulwe isehla ibuya, mhlawumbe njengoba imvula kayinethi kuthiwa hayi thathani gawulani izihlahla ezijaziwe ilizulu, dobha amathambo litshisa izidleko zabo thekwani tshisani. Liyana mpendulo uma kuthiwa every year before izulu linethe libe lisenza njalo, gawula litshisa lisenza ini gawula, liyana mpendulo lena uma ibuya kube kuthiwa yisiko. Isiko lesizwe ngompendulo befika adlulisele enkosini, inkosi ibisisenza imbizo, ibiza isizwe, ibisidlulisa ukuthi hayi kuthiwa manje as every year before imvula iqale kumele sigawule izihlahla sitshise senze 1 2 3 1 2 every, kuthiwa yisiko. Sometimes kuthiwa abantu mabazile ngelanga elinje, ilanga elinje yabo iyazilwa lezi, yisiko sesizwe. Isiko yi-answer ebuya kumdali, ebibuya kumdali through imboni, imboni idlulisela inkosi. Isiko liya-involva, kulamasiko angapheli. So kusiba la masiko ade senzeka kwesikhathi esithile, aphele, kubuye futhi kuyecelwa ngokunye, kubuye kuqala amasiko amatsha, bekunjalo. So abantu bakudala ukhokho bethu kade be-powerful, ngoba kade beyazi hierarchy, bebengaziyeli kumdali. Babekwazi ukuthi siye enkosini yethu, inkosi yethu sidlulisele kulo ophezulu ngokomoya, yena lo ombathwe esidala udlulisela kumdali, asibuye silethele i-answer. That's why ukhokho bethu kade be-powerful, very powerful. Kade besiyokulwa labantu abaphethe imbhobho, bona bephethe imikhonto kade benqoba, kade be-powerful ngoba kade beyazi hierarchy futhi kade beyihloniphe hierarchy. That's why kade be-powerful. Namhlanje sekulahlile konke lokho, sabiza into zethu ezazisiphilisa ngamademoni, sathi kumdali siyaziyela, asisalandeli yonke le hierarchy ebikhona, siziyelile kumdali. Yini elungayo? Silahlile indlela okhokho bethu kade be powerful kade besesatshwa ezinye inhlanga. That's why ezinye inhlanga zabuya zezala ngoba okhokho bethu kade be powerful. Elandela indlela zabo zeqiniso ezibaxhumanisa lomdala. Thina salahlo kwethu, salandela indlela singazazi. Yikho namhlanje siyilapha abantu abanje. Yikho namhlanje singayindawo empilweni. Yikho namhlanje singunamba last ka yonke into nje. Yonke into nje kwezinye siyinamba last yazo zonke inhlanga ngoba silahlile indlela yethu. Ebisiphilisa indlela kathi senzokhokho besatshwe ngezinye izizwe kathi senzokhokho bahlonitshwe bakhothanyelwe ngezinye izizwe sabiza amasiko ethu madimoni laswa singabantu abasoko sibonge
umnumzana Busani Spanda ingcwethi kwezamasiko Zimbabwe. Kuhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thande Nkosi Mkandla.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, asivuseleleni imoya yethu le ehlala isihlukumeza ngenxa yezinto ezishiyeneyo. Sizakhangela eBhayibhilini iTestamente elitsha ngokuloba kukamvangeli uLuka isahluko sechumi. Siqale endimeni yamashumi amabili nanhlanu sisiya kuma endimeni yamashumi amabili nesificaminembili. Kufundeka kanje uLuke chapter 10 siqalise uverse 25. Bheka kwase kusukuma isazimthetho esithile samlinga sathi, mfundisi ngizakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? 26. Wathi kuso, kulotshweni emthethweni ufunda kanjani? Verse 27. Saphenda sathi, uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo onke amandla akho nangayo yonke ingqondo yakho nomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Verse 28. Wayesethi kuso, uphendule kahle, yenza lokho uzakuphila. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha sihlangana le ndaba engathi mina indaba emnandi ngokumangalisa kwayo nokuqumbaqumba kwayo. Ngoba kuthiwa kule ndoda eyayisazi umthetho, mhlawumbe ngesilungu singathi wayengu-professor of law, ngoba yizo izikhwica mfundo phela labo ababizwa ngalawo magama. Into engithanda kakhulu ngalo professor lo, kuthiwa wasukuma wamlinga uJesu ngombuzo othi, ngingenzani ukuze ngidle ilifa lokuphila kunaphakade na? Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, baningi abantu abezakithi ngendlela ezishiyeneyo bezosilinga ngezinto lathi ezingasihuga, lathi esingazikhwabitha, esingazithanda, kodwa bona besilinga nje. Abanye mhlawumbe gabaze basilinga mhlawumbe ngamazwi aphuma emlonyeni, kodwa ngezenzo zabo. Abanye ke basilinga ngendlela zokuthi balempahla ezingakanani, naleyo mpahla iyabe ingaziwa ukubana itholakale kanjani. Abanye basilinga ngemfuyo yabo, ngezikhundla zabo, ngalokho abayikho khona. Sibe sesithatheka ngobana iningi labantu bayawuthanda ukuthatheka, sibe sesiphambuka-ke endleleni. Kodwa le ulo uprofesa uyambuza uJesu, emlinga njengoba ngisitsho, uthi kambe wayengenzani ukuze adle ilifa elikunaphakade? Khangela njani. Wayefuna ukuthi abe yisazi mthetho okunaphakade, into engasoziphele eselibele ukubana impilo yakhe izakwedlula emhlabeni. UJesu abe sesikade kulotshweni embhalweni njengoba ufunde kangaka nje, ayihlabele impendulo, aqambe konke ngaphezu okokuthanda uNkulunkulu nenhliziyo yakhe namandla akhe ingqondo yakhe umphefumulo wakhe ngakho konke, aze athande lomakhelwane wakhe njengalokhu ezithanda yena. impendulo kaJesu engithanda ithi uphendule kahle yenza lokho uzawuphila. Nanga umuntu eyazi into okumele ayenze uyakwazi okufunekayo ukuze impilo yakhe ibe mnandi, impilo yakhe ibe nhle, kodwa ubuya uzolenga uJesu abuye aphendule ngendlela uJesu athi uphendule kahle yenza njalo uzawuphila. Ungabe unguprofesa wezinto zasemhlabeni, dinga izinto zikamoya. Sikhuleke baba, vula ingqondo zethu singazenzisi, silandele lokho utsho ilizwi lakho. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo namuhla uEzra Chisa Sibanda uxoxa lowake waba intshantshi yomdlalo wokugijima lokweqa uJuma Phiri. Okwamanje uPhiri usengumphathi weqembu lenguqu eleArenal Movers elidlala kusigaba sePremier Soccer League.
UJuma Phiri udabuka koBulawayo njalo ungomunye wabadlali abake badla ubhedu eZimbabwe.
Ngazalwa mhla ka 2 February 1973 eLandaba Clinic. Ngafunda eGampu Primary School uGrade 1 to Grade 4. Then ngasensuka ngayafunda eHenry Law uGrade 5, Grade 7. Then ngasuka lapho ngaye Hamilton Boys High.
UPhiri uthi ezemidlalo kwahle wazithakazelela esafunda eHamilton High School.
Ngangisenza ama sprints le high jump ngayiqala nge mistake if I may say. Mina I was concentrating more on ama sprints. High jump at the time uXolani Mabhemoyo I fell sick and who I was master wethu asked me, I gladly accepted. I never looked back from that day. Ngase ngirecruitwa yiWanki Athletics Club who were concentrating more on the Chamber of Mines. Ngihlale endlini kaPrize Ndlovu noMrs Ndlovu, and in my life they really played a big role.
Njengomuntu owayelesiphiwo emdlalweni etheneyo, uPhiri uthi wabona kungcono ukuthi aqinise kakhulu kumdlalo owodwa wasekhetha oweqa oye high jump. Wekela ibhora lokugijima.
Athletics really took me far and wide in the world. I represented the country not in the Olympics but ama regional competitions. The extent of it, one particular time I was fifth best in Africa, Southern Region, as a high jumper.
UJuma wenza izimanga seqa ngoba umncintiswano eminingi waze wangena la kwezwekazi le Africa.
I broke national record in Zimbabwe in 1999. It was 210. I broke it to make it 215. And then a week later, broke it to 216. A record which has been existent up until last year. Yeah, broke after 24 years. I'm now more on the administration part of sport.
Okumanje uJuma Phiri uSiphathamandla uqembu lenguqu leBulawayo Arnel Movers. Ngimele 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Abahlabeleli beZimbabwe bathi labo balahlekelwe kakhulu ngokutshona komculi wakwele South Africa oludumo obesonta iZCC uSoli Mohulu. Sixoxele omunye wabaculi laba uMkhando Skandayo.
Kuningi esifundile kuye futhi kuningi ebesisakulindile ukuthi sikufunde kuye. Silahlekelwe kakhulu singabaculi abancane. Kuningi ebesithi masikwenza sikopa ziningi ingoma zakhe ezithi mazicula zisiyakhe imimoya.
UMkhando Skandayo ngumculi kamasikandi weZimbabwe ocula ekwele South Africa. Anele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
I am VOA.